Aina kana msoro nyayo, aina kana msoro zvekuti usuwe Minister of Finance. Minister of Finance munhu akabata homwe yenyika. Yaanopa kune vanhu vese vachiripo. Wedza vanhu ivava vari pamutemo kana hasi pamutemo, harisi basa raminister of finance rekucheka kuti munhu uyu ari pamutemo here kana hasi pamutemo. Kana paine chinhu chiri kutoripo chinofanira kupiwa mari. Zvinofanira kutwara naJustina nevamwe vaenda kumatare. Vanofanira kuenda pamongo chaivo. Vanomisa NPRC. Kana kunosuwa vari kushanda ikoko vachiclaima kuti vachiri kushanda. Kana ivo vachifunga kuti pamutemo havafanira kunge variko. Kwete kuzomirira pavari kupiwa mari. Apa sekuona kwatiri kuita munhu waanofanira kudla naye kana NPRC ichiriko iri kuita basa and urifunga kuti haifanira kunge ine basa. Tora iyo NPRC wotora vari kuipa pamwe responsible ministry iri kuita izvozvo izvo mozvimisa kuti aiwa imimi hamufaniri kumira. Asi uyu wefinance akarega kuvapa vanhu mari vasati vazi vamira ndiye anenge akutokanganisa, anenge akusomatare nevanhu ivava. Saka ndirikungoti hazvina musoro. Vanofanira kutsvaga munhu wavanofanira kumisa, NPRC kana bazi rehurumende kana president kana parliament uri kuti varambe variko kana ivo vachifunga kuti havasiri kufanira kunge variko, kwete kunotora minister of finance kumuendesa kumatare.
Se maonero enyu segweta rinoona nezvebumbiro remutemo, munoona zvakamira sei, zvichatambirwa sei?
Handi yangu kunge ndavere hangu zvavanga vanyora, but apa ndikutokutaurai semunhu anoziva mutemo kuti vakanyora zvakadii hakuna dare ringabata minister of finance kuti akanganisa. Pane mutemo ngaditaure pamwe pachirungu, vanoti kana chinhu chiripo, if there is an administrative entity or a state entity, until state entity yabviswa tese tinongoasima kuti iri pamutemo. Saka kana kutori nemaofisi eNPRC, kutori nevanhu vari kushanda kuNPRC, tese tinomanirwa kuti aiwa zvavari kuita zviri pamutemo. Kusvika umwe munhu aenda kudare achinoona zvisiri pamutemo, vomiswa basi, ndokuti muzonobata minister wefinance. Asi minister wefinance haana simba rekuregedza kupa mari kune chinhu chega chega chenyika chichiripo. Saka handisi kuona kunge nyaya inganotambirwa zvekuti vangabudirira, kwete. Asi inokwanisa kutora henguva iri mumatare.